Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 18/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Hakuna nguva yekuti unopanya nokuti pamwe pacho vanoti vanhu ngavanoti ngatimirirei maelections tomira, voti sadhaki yakuya mirai tomira. Zonzi, mazwano kurukunaya, mirai, chomira.
Tinotenda kutuma kwanisa kuvanesu, mchurongwa chedu chanasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndichiti, ezvinezviro mchurongwa chedu chanasi. Musangano weSADC uenderera mberi muHarare kuzeya kusagadzikana kuri muDRC nemuMozambique. Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzomira kupwanya dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutyirwa kuti zvinogona kunge zviri mumugodhi wekuSouth Africa une vanhu vari kuramba kubuda vachitya kusungwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano weSADC uri kuenderera mberi kuMount Hampden muHarare kune dare reparamende, makurukota enyika dzemugungano iri achisangana pamberi pemusangano wevatungamiri venyika uchaitwa nemusi wechitatu. SADC iri kuzeya kusagadzikana kuri mudunhu kwakonzerwa nehondo iri muDRC uye kuratidzira kwevanhu muMozambique. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Sekuziva kwenyu imimi, dambudziko rinenge riri muDRC kana kuMozambique rinoita yatinoti pachirungu spillover effect, kureva kuti region yese yeSadhaka ingagadzikane kana kuDRC nekuMozambique kana kuti nedzimwe nyika kusina kugadzikana. Saka zvinotokosha kuti iyo SADC chiri chunje kutanga pakange paitika zviitiko zvakafanana nezviri kuitika kuDRC zvehondo mukati menyika nemhirizhonga iri mukati meMozambique nenyaya dzesarudzo dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka. Zvinotokosha kuti SADC isangane kuitira kuti idzivirire kana kuti ione kuti yogadzirisa sei nyaya idzi kuti dzisange dzichitapukira kune dzimwe nyika, nekuti SADC pachayo inogona kuti kuvhiringidzwa nezvinenge zvichiitika izvi.
Tichipa muenzaniso pane zviri kuitika kuMozambique, vamunangagwa ndiwo sachigaro weSADC, vanokwanisa here kuti vave mutongi gava apa? Tichitarisa kuti vanenge vakabuda pachena kuti vanotsigira bato referendum.
Dambudziko guru riripo ndiroro rekuti vamunangagwa vakatobuda pachena vachiratidzaivo kuti vanomira nemusangano weFrelimo, vachiratidzaivo kuti zvazvakavakoshera kuti vakorokotedze vachapo kunyangwe boka rinofambisa sarudzo mukati meMozambique ranga risati rapedza kubata basa iri. Izvozvo zvakabva zvaita kuti maoko avamunangagwa azare dhaka. Maonero avamunangagwa aonekwe sekuti akatsveyama panyaya yekuti vangava ndivo vangava vari mutongi gava panyaya iyi. Zvisinei hazvo, kunaka kwazvo ndiko kuti iyo SADC ine mapoka akasiyana-siyana anosanganisira iro retroika, anosanganisa iro reogani rinova rinenge richitungamirwa panguva ino nenyika yeTanzania. Saka zvoreva kuti dzimwe dzenguva zvaigona kuita kunge zvive zviri nani kuti pamwe iyo troika inge ichisangana ichitungamirirwa nemutungamiri weTanzania vamunangagwa vasati vazonge vachikokera musangano wayo weSADC. Kana zvinge zvanetsa, vamunangagwa vanogona kusarudza zvakare naiyo SADC kana pakange pabvumirano kuti panodiwa mutongi gava. Vamunangagwa vanobvumidzwa kuti vange vachiita kuti pange pachionikwa mutongi gava anoonekwa kuti haana divi raakarerekera, nekuti kuti paite mutongi gava anenge atozikanwa divi raakarerekera savana munangagwa, hazvivi zvinhu zvinobatsira vanhu veMozambique, nekuti hakuna nhaurirano dzinogona kuitwa kuti nyaya igadziriswe iye mutongi gava achitozikanwa kuti ane divi raakarerekera sezvakatoitika apa.
Ko, iyo SADC ikakundikana kugadzirisa nyaya inenge yoenda kupi?
zvichinge zvatadzika ipapo zvinenge zvakuzotarisirwa zvakare kuti nyaya idzogona kupfuudzirwa mberi dzakananga kuAfrican Union kwadzinogona kunge dzichigadziriswa zvakare dzichizewa zvikatadzikawo ipapo dze dzakuramba dzichienda kusvika pamwe dzanosvika kunana United Nations.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge vari parunhare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7.
The Voice of America.
Kanzuro yeHarare inoti yatanga kuita nhaurirano nehurumende nechinangwa chekuda kuputsa dzimba dzakavakirwa pasina kukodzera. Kanzuro yeguta iri inoti ine magwaro kubva kumataredzi mhosva anosvika 34 kana kuti 37 anoipa mvumo yekuti ipwanye dzimba zviuru zvishanu dzakavakwa zvisiri pamutemo munzvimbo dzinoti Kuwadzana, Budiriro, Glenview neMabvuku. Kanzuri inoti dzimwe nzvimbo dzacho dzakanga dzichida kuvakirwa zvikoro, makirinika nekugadzirwa migwagwa. Asi hurumende kuburikidza negurukota rezvedzimba vaDaniel Garwe inoti kanzuri inofanira kumira kupwanya dzimba. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata meya veHarare vaJacob Mafume.
Nyaya dzekupwanyirwa dzakatanga nekuti tine court orders atanga tiinawo. Tunofanirwa kunge achitevedzera ekuti vanhu vasangovaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro. Zvino kune vanhu vasina hana dzinorova vanovaka panzvimbo isiri yavo, havaindi neplani kukanzuro, hapana anoinspekta kusvika munhu apedza musha. Saka tatichiti ende pane vamwe vakavakira panzvimbo yezvikoro nemakliniki nepanofanirwa kunge pachitambirwa nevana atinoti marecreation centers nemasports. Saka tatataiwa vanovaka ipapa bodo ngavasavaka ipapa, vanhu ngavavake panzvimbo inenge yabvumirwa nekanzuro nehurumende.
Asika hurumende inenge iri kuti haina kukuropafadzai kuti muite zvekupwanya dzimba idzi ichiti vanhu ava havana kwekuenda.
Hurumende ndo inoisa mutemo yatiri kuteedzera. Mutemo watiri kuteedzera takaupuwa neParliament, Original and Planning Act. Hurumende ndo inogadza vatongi vanenge vatipa maorders atiri kutaura nezvavo. Saka isusu tiri kutoshanda pamwe nehurumende tichitevedzera mutemo yatinenge takapiwa nehurumende. Mutemo iyi haiuzigadzirwi navamafume, haugadzirwi nekanzuro. Mutemo unenge wakaiswa nehurumende. Kana vachida kuti tisauteedzere, vanoziva kwokuinda, vanodzokera kuparlamendi vonoti aiwa muHarare yangova mvenge mvenge.
Vamwewo vamafume vari kuti kose ikanzuro ichinyanyopwanya dzimwe nguva ichibatsirwa nehurumende panguva yekunaya.
Hakuna nguva yekuti unopwanya, nokuti pamwe pacho vanoti vanhu vanoti ngatimirirei maelections tomira, voti Sadhaki yakuuya mirai tomira, zvonzi mazuva ano kuri kunaya mirai tomira, zvonzi mazuva ano kune chando tomira, mazuva ano kuri kupisa kwane drought vanhu havana chokudya tomira. Asi maland baron nevaya vari kutora vari kuita zvisiri pamutemo havamiriri nguva iyoyo, vanenge vachingovaka.
Ko vamwewo vanoti dzimba idzi dzinozovakwa kusvika dzapera, kanzuro inenge iri kupi apa?
Vanovaka siku nesikati. Imba inotanga kuvakwa neFriday neThursday ka3 bedroom tikanenge katoiswa paground rebhora kunana Budiriro.
Saka tingati muchatanga rini kuenderera mberi neurongwa hwekupwanya dzimba idzi dzamuri kuti hadzina kuvakwa zviri pamutemo?
Haiko, zvino tiri kutaurirana nehurumende ine pfungwa dzainadzo. Saka vamboti timbomira titaurirane navo, tichataurirana nevehurumende tonyatsonzwisisa kuti mutemo uyu tofambisa sei. Ndava nyaya yekusateedzera mutemo inyaya inofarirwa nevanhu, iaddiction. Vanhu vanoita addiction, iaddiction inogona kutokunda addiction yekutora madrugs.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare kwakare kuHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Vasiru Ramaphosa vakurudzira mapurisa nhasi kuti abatsire kuburitsa vanhu vari mugodhi weWestfontein mudunhu reNorth West. mapurisa akavhara mwena yose inobuda nevanhu vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo ava pasi pechirongwa chinonzi Operation Vala umugodhi. Kuedza kumanikidza vanhu ava kuti vabude mumugodhi, mapurisa anga achiramba kuti vasapiwa chikafu pamwe nemvura. Dare repamusoro muPretoria rati uku kutyora kodzero dzevanhu uye rati mapurisa abve pamugodhi uyu kuti vanhu ava vakwanise kubuda. Asi mapurisa anga achitsika madziro achiti vanhu ava vanofanira kusungwa sezvo vari kutyora mutemo wenyika. Vamwe vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vakatobuda mumugodhi uyu masvondo apera vakasungwa, asi mapurisa anoti pachine vamwe vanogona kusvika kumazana mana vari pasi pemugodhi. Patori nemumwe mutumbi wemunhu wakaburitswa mumugodhi uyu. Vamwe varimo vanonzi vatiwo vari kuda mapiritsi kusanganisira eHIV sezvo vari kurwara. Vamwe vabereki vakataura neVOA panze pemugodhi uyu vanoti vane vana vavo vari pasi. Taedza kubata mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaHenry Hama dziripi, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo kana kupindura mubvunzo watavatumira. Asi Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara.
Vana vekuZimbabwe havashayikwe kumugodhi ikoko nekuti vana vekuZimbabwe kakumusha variko makorokoza, saka vamwe vacho vanopota vachiuya kunoko, saka vanenge varipo vana vekuZimbabwe pamugodhi ipapa.
Asi pane vamwe here vati vambokumbirawo rubatsiro dzingava hama dzevanhu ava kusangano renyu kusvika pari zvino?
Pari zvino hapana vati vakumbira rubatsiro nekuti vanhu varimo mumugodhi ka havasi kuda kubuda, saka nyenyaya yenhau dzema dzekuti vanenge vachityira kuzosungwa, hama dzavowo kana dzisina mapepa akanyatsokwara zvakanakawo vanenge vachityawo kuti vanogona kusvika ipapo vobatwawo nenhingi gwenzi rinenge rorohwa nenhingi ishamu inenge yorohwa gwenzi nesanzu ravo. Saka izvozvo zviri kuita kuti pashaye vanobuda vachiti tiri kuda kudidi kubetserwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vanhu vapinde migodhi yakadai nenjodzi inenge irimoi?
Mari, chinhu chikuru imari, nekuti kumapeto kwacho kune ari kupfa vanhu ava mari kana vachinge vawana zvicherwa zvavanochera mugodhi imomo. Nekudai panga pasina anotenga zvicherwa izvozvo hapana aigona kuzopinda mugodhi. Makadaro motaurwa kunzi vanhu vari kufamba zvinhambe zvemakiromita maviri kuti vasvike pavanenge vachinochera pacho.
Asiwo sesangano rinorwira kodzero dzevanhu, muri kuonawo seiro danho remapurisa rekuvavharira pasi?
Tinoti mapurisa angadai arega vanhu vadi vawana zvechouviri chokuti vakwanise kurarama, nekuti edzisiro yacho havangazorambi varimo zvekusvikira nariini, vanozongobuda bedzi. Saka kana vaakuita zvokuti regaiti vanyime chokudya nechokunwa kuti vagobuda zvekumanikidzira, hationi zvakanaka. Tinenge chiti dai zvaigoneka, mapurisa ati vanhu vavhukezopiwa chokudya chacho nechokunwa kana nguva yavo yekuzoti vazobuda yakwana vobuda, kana kuti voita zviya zvekutaurirana kuti vanhu ngavabude.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara, vari parunhare kuPretoria, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Vateereri, echino chiziviso. Mave kukwanisa kunzwa Studio 7 paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Tinokukurudzirai kuti mutevere WhatsApp VOA Shona channel yedu, apo tinokupai nhau dzinenge dzichangoburwa. Mukavhura WhatsApp dzvanyai pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona modzvanya pakanzi follow. Apa apadiwe link, asi kune vanoda hawo kushandisa link, endai paFacebook page yedu patinoisa link yacho. Misangano yeUnited Nations yakanangana nekushanduka kwemamiriro ekunze iri kuenderera mberi kuBaku kuAzerbaijan, nhasi pachedza kugadziriswa kusawirirana panyaya yekupa nyika dzichiri kubudirira mari yekuchenesa mweya wekufema uye kugadzirisa matambudziko ari kunzwa nekuchinja kwemamiriro ekunze. Mukuru mubazi rezvekushanduka kwemamiriro ekunze muUnited Nations, kana kuti United Nations Climate Change, vaSimon Steele vakurudzira vari kuzeya nyaya iyi kuti vamire kuita zvedambe, asi kuti vatarisane nemusoro wenyaya chaiwo vonyorerana chibvumirano. makurukota ehurumende anoona nezvekushanduka kwemamiriro ekunze ndiwo ari kuzeya nyaya iyi. Nyika dzichiri kubudirira dzinoti dzinoda mari inosvika $1.3 trillion kuti dzigadzirise matambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze zvichikonzerwa kunyanya nenyika dzakabudirira dzinenge dzichisvibisa mweya wekufema nemaindastiri adzo. Nyika dzakabudirira hadzisati dzazivisa kuti dzinoda here kubatsira nemari yakawanda zvakadai. Vatungamiri venyika dzakabudirira vari kuBrazil kuri kuitwa musangano wenyika 20 dzakabudirira kana kuti G20. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakasvika nezuro kumusangano ikoko, vakavawo mutungamiri wenyika yavo wekutanga kuenda kusango reAmazon sekuratidza kuzvipira kwavo kurwisa nyaya yekushanduka kwemamiriro ekunze. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikoro zvemuBeirut, gota guru reLebanon, zvavharwa mushure mekunge vanhu vatanhatu kusanganisira Mohammed Afif anoona nezvekubudiswa kwemashoko muchikwata cheHezbollah vaurayiwa nendege dzehondo dzeIsrael. Mauto eIsrael atenda kuti ndiwo auraya Afif. Vana vafa mukubhombwa uku vane makore manomwe, mapfumbamwe negumi. Maplastika akawanda anonzi ari kuyerera murwizi Lake Kivu achienda mudhamu reRuzizi kuDRC anonzi ave kukanganisa gwenya remagetsi. Izvi zvave kupa kuti mumaguta akaita seBukavu adzimwe magetsi zvakanyanya zvokanganisa mabhizimusi. Dambudziko iri riri kukonzerwa nekushandiswa zvakanyanya kwemaplastiki uye kusavepo kwenzira dzakanaka dzekuauraya kuti asagume ave murwizi. Vana chiremba vemunyika vanoti vanoda zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuvhiya vana vadiki mwoyo. Izvi zvinotevera kutanga kuvhiyiwa kwevana vane chirwere chemwoyo pachipatara cheparenyatwa mushure mekunge urongwa uhu hwambomira kwemakore mashanu. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Urongwa hwekuvhiya vana ava hwakatanga musi wa11 ukapera musi wa15 Nyamavhuvhu, uye waive mushandira pamwe pakati pesangano reGift of Life International, vana chiremba vemunyika uye sangano reRotary Club Harare Central navana chiremba vane unyanzvi hwekuvhiya mwoyo kubva kuCairo University kuEgypt. Vana gumi ndivo vakakwanisa kuvhiyiwa nekurapwa mwoyo panguva iyi. Vana ava vane makore aitangira pamaviri nyanzvi munyadze zvirwere zve mwoyo vari mukuru webazi rinoona nezvechirwere ichi paParinyatwa Hospital Dr. Percy Simkai Machawira vaudza Studio 7 kuti hurumende yakavapa mari inosvika ₹650,000 nemakumi mashanu kana kuti $650,000 yakanangana nekuvhiyiwa kwevana paurongwa uhu. Asi vanoti panodiwa mari yakawanda kudarika iyoyo. Vaendera mberi vachiti nyanzvi dzinorapa matenda emwoyo munyika dzishoma zvekuti hadzikwanise kubatsira varwere vose.
Pakuita operation tinobatanidza vanhu vakawanda, vakotsirisi, vana chiremba vanoita maoperation, vana mukoti vanobatsira pakuita operation, tinobatanidza futi vana mukoti vanenge vari kuintensive care unit nekuhigh dependency unit.
Dr. Machawira vakurudzira vabereki vane vana vane chirwere chemwoyo kuti vakurumidze kuenda kuchipatara.
Pavana vose vanozvarwa muno muZimbabwe, pavana 100 mumwe chete anozvarwa aine chirwere chemwoyo chinoda operation. Pavana ivava kota yavo pakapfuura gore vanofa nekuti vanenge vasina kuoperate. Saka vanofa vakatwandei.
Vati zvakakosha kuti vatori venhau vabatsire kuzivisa nezvechirwere ichi. Nyaya yekushaikwa kwezvikwanisiro munyika yave kupa kuti vamwe vabereki vaende kunorapisa vana kunze kwenyika dzakaita seIndia, South Africa neItaly. Mumwe mubereki akaendesa kunorapisa mwana kuIndia ndiamai Tendai Chatikobo, avo vati zvirongo zvakaita sechakaitwa svondo rapera. Zvinobatsira zvikuru vabereki vakaita saivo sezvo mwana wavo achiri kuda kuitwa mama operation.
Zvavaita izvi ndozviri kutongoitwa kune nyika dzakawanda. Inongondiwo ino macollaboration, ma skill transfer, zvakawanda zvinoitika pavanoitika zvinhu izvozvo, because vana ivavo even kuva manager muno muZimbabwe kunenge kwatova easier, because team iroro rikauya rikabatana netimu rekunoko vanosheyana maidea mazano nezvakawanda, ende vana vanenge vakumanejeka. Inini this is a very sensitive field for me. Why? Because I am not just a person anobatsira vana vakadaro, I am a parent to a child akadaro.
Sachigaro weRotary Club of Harare Central vaTemba Banda vanoti munyika mune vana chiuru chimwe chete nemazana mashanu vanozvarwa vaine chirwere chemoyo.
Takatanga muna gore ra 2020 ndopatakabatana naive Gift of Life International Foundation tichikumbirawo kuti vakwanise kuya kuno vatumidziri inonzi medical mission inouya kuzorapa vana kuno. Takazowirirana navo kutanga kugore rinoiri, ndopa vakatumidzira nhumwa yavo inova Professor Shoki vanova lead vemission inoyi.
Vatiwo vanhu vanodarika zviuru zvisere kana kuti 8,000 vanorarama nechirwere chemoyo. Vatiwo Egypt ndiyo nyika yemuAfrica yekutanga kubatana nenyanzvi dzemunyika kurapa vana vane chirwere chemoyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimidze.
Vamwe vanhu vakadomwa nevakasarudzwa semutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuti vave mudare remakurukota vari kutsanangurwa sevanhu vasiri kutambirika mumapato ose eDemocratic Party neRepublican Party. Mutauriri wedare reHouse of Representatives vaMike Johnson veRepublican Party nemusi wesvondo vakayeuchidza vari kushoropodza vachiti zvizvarwa zveAmerica zvakavhotera kushandura mamiriro ezvinhu, nekudaro ndiro basa richange rakatarisana nemakurukota matsva aya kana akatambirwa. Mutori wenhau Veronica Balderas Iglesias anotipa nyaya inotevera, iyo ndinokuverengerai. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika vaDonald Trump vakaenderera mberi mukupera kwesvondo vachidoma makurukota, kusanganisira kudoma vaChris Wright vanotsigira makambani anochera mafuta negasi avo vanogona kushanda segurukota rezvemhando dzemoto. VaTrump vakatungamidza mberi kudoma vanovatsigira mune zvematongerwo enyika muzvigaro zvemudare remakurukota. Mumwe akadomwa kuve gweta guru rehurumende uye vaimbove nhengo yedare reparamende vaMatt Gaetz ndiwo mumwe wevanhu vasiri kutambirwa zvakanaka. VaGaetz vasati vasiya chigaro chavo svondo rapera, komiti inoona nezvekutevedzerwa kwemitemo mudare reHouse of Representatives yeHouse Ethics Committee yakanga ichivaferefeta kana vakapara mhosva dzepabonde pamwe nekushandisa zvinodhaka zvisingabvumidzwe nemutemo. VaGaetz vari kuramba zvipomerwa izvi. Nhengo yeDemocratic Party muHouse of Representatives vaAdam Schiff vakaudza chirongwa chenhepfenyuro yeCNN cheState of the Union kuti vaGaetz semungonero avo havakodzeri kuti vange vachipinda pachigaro chavari kunzi vatore.
Are we really going to have an attorney general who there's credible allegations he was involved in child sex trafficking, potential illicit drug use, obstruction of investigation.
Tiri kuda here zvechokwadi kuve negweta guru riri kupomerwa mhosva dziri pachena dzekuendesa vana vadiki kunoita zvepabonde, kushandiswa kwezvinodhaka, kuvhiringidza kuferefetwa kwake, uye asinawo ruzivo rwekushanda mubazi rezvemitemo, panguva imwe chete achiferefetwawo nebazi rimwe chete iroro.
Senator McWayne Mullin veRepublican Party vanofunga kuti dare resenate rinofanirwa kuona zvakawanikwa mukuferefeta uku, asi vakaudza chirongwa chenhepfenyuro yeNBC cheMeet the Press kuti vaGaetz vanokodzera kuwana mukana wakaenzana nevamwe wekuti vagadzwe pachigaro ichi.
I have no doubt that President Trump believes that Matt Gaetz is the right person to do the right job. Matt will be treated the same as every nominee out there.
Handipokani kuti mutungamiri wenyika vaTrump vanoimba kuti Matt ndiye munhu akakodzera kuita basa nemazvo. Matt achangobatwa nenzira yakafanana naani zvake achadomwa kunze uku.
Vanokokera nhengo dzeDemocratic Party mudare reHouse of Representatives vaHakeem Jeffries vakabudawo paNBC nemusi wesvondo vachibvunzawo nezvedare remakurukota riri kuunganidzwa navaTrump vachiti vamwe vevanhu ava havana kana ruzivo rune chekuita nezvemabasa avari kunzi vaite.
Is this the very best that America has to offer for a moment like this with so many challenges that we confront? Of course not.
Ava ndivo vanganzi here shasha dzinokwanisa kuwanikwa muAmerica yose panguva ino nezvimhingamupinyi zvose zvatakatarisana nazvo. Ndinoti kwete.
Nekuvhotera kwavakaita vaTrump, zvizvarwa zveAmerica zvakapa veRepublican Party basa rekugadzirisa mamiriro akaita zvinhu zvakatsinhira zvakataurwa nemutauriri wedare reHouse of Representatives vari veRepublican Party vaMike Johnson.
Any president has the right to name their own cabinet, to nominate persons that they think will fulfill their agenda. And the people that are on this list will do that.
Mutungamiri wenyika wese ane kodzero yekudoma dare rake remakurukota, kusarudza vanhu vaanofunga kuti vanozadzisa zvirongwa zvake, uye vanhu vari paurongwa hwake vanoita izvozvo. Vanoenda kumapazi avanenge vanzi vatungamire vanonovandudza mapazi iwayo.
Zvinotarisirwa kuti vanokasika kutambirwa nedare reSenate mushure mekumira pamberi pedare iri. Vakasarudzwa semutungamiri wenyika ava vakakurudzirawo vatungamiri vedare reSenate vebato reRepublican kuti vavape mvumo yekumbodoma makurukota panguva iyo dare reSenate parinenge rakazorora, izvo zvinonzvenga urongwa hwekuti vanodomwa ava vamire pamberi pedare vachibvunzurudzwa. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA Veronica Balderas Iglesias yandakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Masora sei pastudio 7 ndon the brother Tabs. Mukuru wedu uyu ngaamboenda pasaidi panyaya yeMozambique nokuti hanga igoma. Iyo uripo izvozvo pachigara haasina kugadzwa, akazvigadza ega. Saka nyaya kuMozambique unganoigona sei? Hai, ngaambomira inamboenda pasaidi. Taona dzimwe nyika dzapindira iye haangazvigoni. Iyezve itarai munhu ndiye ari kupomegwa futi ari kuzodzwa madhaka kunyika dzakati wandei muno musadhaka.
Lopa Studio 7, Lopa Studio 7, makadii vana Jonga na Blessing Zulu. Isu chiro apenyu edu kuZimbabwe tatambura kuno kune hondo yavamunangagwa ava. Vadhara ava vakundikana kutonga nyika ava dai vatiregerera watisiyawo takadai. Vapawo nyika kune vechidiki. Ndinonzi Mutimu Temaji, ndiri pakadoma.
Kwazwai kwazwai vashamarare vese Studio 7, makadi nebasa rakanaka ramudai kutibatira siku nesikati. Vamunangarwa vazotisvodesa, vazotinyadzisa zveshuwa pasi rinoro sengonzi munangarwa. Vauda kuti Zimbabwe izosvika palevhel ipi chai chaiyo, nyika yanga ine mukurumbira wezvinhu zvakanaka kudaro. Apa ndichairmani wesadhaki anoita zvinhu zvakadaro zvakavora kudaro, kutumira vanhu vachindovhota kune dzimwe nyika, but iwo make hadikana kuzvinzwa kuti tivhote tiri kune dzimwe nyika. Vamunangagwa vedu wei, shandurai mafungiro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya dzekupfutswa kwedzimba nekanzuro yeHarare, uye mashoko ekuti vakawanda vari kupa vanhu dzimba dziri kuvakirwa pasina kodzero inhengo dzebato reZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Musangano weSADC kuenderera mberi muHarare uri kuzeya kusagadzikana kuri muDRC nekuMozambique. Kanzuro yeHarare inoti haisi kuzomira kuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotyirwa kuti zvinogona kunge zviri mumugodhi wekuSouth Africa une vanhu vari kuramba kubuda vachitya kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekuseya mina Standekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku.